mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tiri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Majaji matanhatu edare reHigh Court nhasi anotarisirwa kutoreswa mhiko dzekuita basa ravo mudare repamusoro reSupreme Court. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vanotarisirwa kuparura Bulawayo Arts Festival muguta iri. Sangano reZimbabwe Banks and Allied Workers Union riri kutenderera nenyika yose richisangana nenhengo kuti vatsvage nzira dzekutevera mukugadzirisa zvichemo zvavo zvemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, zvinoreva kuti vanhu vakafa nechirwere ichi vachiri chiuru chine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 1599, asi vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana nevaviri 682,242. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine makumi matatu neumwe 39,031. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu neumwe 36,661. Majaji matanhatu edare reHigh Court nhasi anotarisirwa kutora mhiko dzekuita basa ravo mudare repamusoro reSupreme Court. Majaji aya anosanganisira vaGeorge Chiweshe, vaAlphas Chitakunye, vaSamuel Kudya, Amai Felistas Chatukuta, vaJoseph Musakwa navaShekani Mwayera. Vamwe vanongorora zvemitemo vanoti majaji aya ari kupiwa mabasa epamusoro kuti vagozotonga zvinofadza munyaya yevaimbove mukuru wemajaji vaLuke Malava, avo vakaendeswa kumatare edzimhosva kuti vacherega basa nekuti makore avo ekuenda pamujandigere akange apfuura. Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti nyaya yavaMalava ichanzwikwa nhasi naJustice Chitapi vedare reHigh Court muHarare. Nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas muno muAmerica vaKenneth Masiye vanoti kunyange hazvo vaMalava vaine kodzero yekuenda kumatare edzimhosva sechizvarwa cheZimbabwe, vaMalava pamwe nehurumende vange vasingafanirwi kuita izvi, vachiti zviri kuitika izvi zvinosvibisa matare edzimhosva.
Kudzokera kwavakaita kubasa ikoko ndokukwatisa kuti magweta achidzokera wo achitaura kuti Malava vakaita yatingati contempt of court pakudzokera kubasa, nekuti High Court payakapa decision yavo yakapa yainzi declarator. Saka declarator semaonero arwita magweta ndiokuti declarator haikwanisi nangu wakapila haukwanisi kususpenda yatikati zvaninge zvakataurwa ne court.
Zvinoratidzei kana Chief Justice vachipinda munyaya dzakadai?
Izvi zviri kuitika izvi zviri kukanganisa yatingati judiciary system muZimbabwe. Because the justice delivery system iko zvino yatingwa kuti yakaiswa tantrum na vamalava izvezvi nokuti hapana chiri kufamba. Iko zvino hapana ari kuziva kuti iko ku Supreme Court, ku Constitutional Court zvakamira sei in terms of kuti ndiani Chief Justice, kuti acting justice akaapoindwa neJudicial Service Commission achiripo here, kana kuti vamalava ndo vari kuita vakadzokera kubasa. Saka zvinhu zvokuti hazvavako zvirimo munyika, because Constitutional Court ikoti dare guru irimo muZimbabwe yokuti nguva nenguva pafavo kutozikama kuti iri kufamba sei. Iko zvino panenge pane vanhu vane nyaya dzavo dzavanenge vada kuisa Constitutional Court dzisiri kufamba nekuda kwekuti iko zvino hapana ari kuziva kuti zvakamira sei. Saka izvi ndo maeffects decision ya vamalava.
Sekuona kwenyu vamasiye, sei vamalava vachida kurambira pachigaro ichi?
Niwa kutawala kutuwa malawa iyo pa mapepa ripo hapo awazi iyo wari kwa pila iyo rumende iri kwa pila ikitawala kutuwa malawa wanafuwa kutuwa kubasa. But dai nandri iyo wa malawa nekuda kukuti wangu wari mkuru kuru wema kukumatare ezi mosa muZimbabwe Constitutional Court and wangu wa judge ni 70 years makuraka wanda sere kwa chiziwa soe mtuemo. Dai wangu warumwe vai garawa zubulisa pachena kuti iwo nokuda kukuti 70 years zaka kwana chani kutukira wakubasa. Nukuti iwo mtemo unotara uri very clear kuti kana wakasvitsa 70 years wanafuwa kuritaya. Hapa kwanzi kubenefita oni ma amendments anenga kaitwa iwo wachiri iwo sitting judge. Izuri popa mtemo izuri mu constitution. Saka iwo wanafuwa wachiziziva kuti zunjagadaru ya sufa uwezi shitika.
Ziri kuitika izi azisi zvatokanganisa mashandure ematare nekutongwa kwevanhu here?
Iko zvino zviri kuitika ndizvo kuti iyo hurumende na vamalava has shot themselves in the foot. Kana vakazopfuura gumbo rokuleft iko kukwapila kwavakazoita nenyaya dziri kuitika kucourt varizozopfuura rimwe futi rokuright. And effect yazvinozoita ndezvokuti zviri kuuraya yatingati mutemo muZimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas muno muAmerica, vaKenneth Masiye vari paronhare kuTexas neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muguta reBulawayo neZuro Maneru kuti nhasi vagoparura zviri pamutemo chiitiko cheBulawayo Arts Festival. Mutauriri weBulawayo Arts Festival vaSimon Mambazo Piri vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vachaparura chiitiko ichi paBulawayo Arts Gallery nepaBulawayo Large Seat Hall. Mutori wenhau wedu Ezra Chisa Sibanda anotiwo vaMnangagwa vachashanyira nzvimbo dzakati wande muguta sezvo guta iri richangoita mhemberero yezuva rayo nemusi wechipiri. VaMnangagwa vanotarisirwa kuenda pachivakwa chavaJoshua Nkomo chiri mukati meguta iri vagozotura mashoko avo kuvanhu. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAU uri kutenderera nenyika yose uchisangana nenhengo dzesangano iri kuti vatsvage nzira dzekutevera kugadzirisa zvichemo zvavo zvemihoro iyo vanoti haisi kuvakwanira. Vatungamiri ava nhasi vari kutarisirwa kusangana nedzimwe nhengo dzavo muHarare mushure mekusangana nevamwe makumi mashanu nezuro. Mutungamiri weZimbabwe vatawanda mutemi vanoti varu kukwanisa kusangana na vanhu makumi mashanu chete nekuda kwemutemo weCovid-19 unorambidza kuungana kwevanhu vakawanda. Vamutemi vanoti mushure mekusangana nenhengo dzavo muHarare vachapindawo mune mamwe matunhu emunyika mumazuva ari kutevera. Vanoti izvi zvakonzerwa nekutadza kuwirirana kwavakaita nesangano rinomirira vashandirwi reBankers Employers Association of Zimbabwe. Studio 7 yakundikana kubata vashandirwi veBankers Employers Association of Zimbabwe kuti tunze pavamire panyaya iyi. Asi vamutemi vaudza Jonga Kandemiri kuti avaoni vashandi vachitadza kuramwa mabasa kana kukundikana kuenda kumabasa vachishaya mari dzekufambisa. Ngati nzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti tiri kusangana nenhengo dzedu dzakatenderedza nyika yese yeZimbabwe. Tatanga nemuno muHarare matasangana negurupu rekutanga. Sezvamunongoziva pane mitemo yeCovid inolimita magungano, ukuru hwemagungano. Saka tiri kuti mamembers yedu anouya ari 50-50 so muHarare rimwe gurupu chasangadaro nhasi. Then tichazoona nekufamba kwenguva kuti tinenge tichisangana navo vazhinji sei munzvimbo dzakangosiyana-siyana.
Zvii zvamuri kukurukura misangano yamuri kuita iyoyi nenhengo dzenyu?
Chikurukuru chatiri kunyanya kukurukura nenhengo dzesangano redu inyaya dzemasararies ari kuwanikwa mubanking sector. Vashandi vemabhengi vaakudya nhoko dzezvironda. Varidzi vemabhengi havasi kuda kubhadhara mari inokwana. Isu seZimbabwe tinoshanda nesangano revashandirwi rinonzi Bankers Employers Association of Zimbabwe, BEAZ. Tinokurukura nyaya idzi kuNational Employment Council yedu yebanking. Asi kubvira pakutanga kwegore muchiona taakutosvika pahafu yegore hatisati tawirirana kuti vashandi vekumabhengi vanofanira kuwana mari chaiyo. So tine yatinoti nechirungu iya deadlock yatiri kuzama kuona kuti tingabatsirane sei. Ndosaka imwe yematanho yatiri kutora tada kuenda kumakoti, but tinoziva zvakare kuti kumakoti ikoko nemamiriro akaita zvino munyika yedu isu sevashandi tinogona kusanzwika. Saka besides that tichatotaura zvakare nevashandi vemabhengi kuti tipurise mari inokwana kuti tinge tichikwanisa kurarama. Totoita kushandira pamwe kuti tiprotest against maemployers aya ari kuramba kutipa mari.
Imari yamuri kuda kuti inge ichipiwa mushandi pari zvino, uye pari zvino vari kutambira mari?
Pari zvino mushandi wemubhengi ari kutambira mari iri pasi. Ari kutambira inoita 25,000 igrosi. Hapasati patorwa zvinotorwa pamari idzo dzese. Saka panozosara kuti zvatorwa zvese munhu anozosara kuma 15-16,000. But mukada kutarisa ugaro muno muZimbabwe, mari yemuZimbabwe haisi kutenga. Marendi haasi kukwana. Kutenga chikafu masupermarket umu zvinhu zviri kukwira. Saka imimi mukangotarisa chete kuti mari iyo 25,000 isati yabviswa madeductions, ndo pachazoda kuti mushandi akwire bhazi, mushandi abhadhare mari yeschool fees, mushandi atenge chikafu chekuti adye nemhuri yake. Zvingori pachena kuti mari iyoyo haisi kutombokwana.
Mutungamiri weZimbabwe vatawanda mutemi vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato riri kutonga reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma vaimbova gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa kuti vafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato ravo. Chigaro ichi chakasiyiwa navaVictor Matemadanda, avo vakasarudzwa kunoita mumiriri weZimbabwe kuMozambique. Vanotaurira ZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati vaChinamasa vane basa rekugadzirisa musangano pamberi pesarudzo dza2023. Asi vanopikisa veMDC Alliance vari kupombera ZANU PF mhosva yokukanganisa makanzuru avanotungamira senzira yokuda kutsvaga rutsigiro musarudzo. Vanoti kupwanywa kwemidziyo yevanozviitira mabasa emaoko kwamutare uye zviri kuda kuitwa muchitungwiza nevakanzi vatungamiri vematunhu kana kuti provincial development coordinators pasina kuropafadzwa nekanzuru zvinokanganisa magariro evanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi.
Chigaro uye nebasa rapolitical commissar rinova ndiro mwoyo wemusangano haringamiri rinofanira kuti rirambe richitwa. Naizvozvo mutungamiriri wenyika mupolitburo yataita inova H352 vaparura ivo kuti vachindamasa ndivo vachasa nokuva kubata chigaro chanational political commissar vakamirira kuzoisa commissar ari substantive. Saka pari zvino vachindamasa ndokomissar wemusangano weZANU PF anoona nezvekuchengetedzwa nekudzidziswa nokufambiswa kwegwara remusangano kumastructures ose emusangano kubva pasel kusvika palevho yepamusoro.
Zvatambirwa sei nenhengo dzebato renyu?
Zvinhu zvatambirwa namapolitical members ose, zvinhu zvatiri kuona zvekare zviri kutambirwa nemastructures edu emusangano nenhengo dzese dzemusangano ndokuda kwekuti vachindamasa vanozikanwa ivo vari munhu anoita zvinhu zvake namazvo uye zvekare anoti kana akanzi ndaunoita 1 2 3 haanoiti 4 5 6 kana kuita 1 anonoita 1 2 3 sokurayirwa kwaaitwa nemutungamiriri wenyika. Zvinhu zvinofadza ende zvinhu zvinoratidza kuti basa remusangano kunyaya dzekomisariyeti richaramba richiindirira mberi takanangana nemobilization yedu.
Chinangwa chenyu ndecheyapa?
Yokuti tizadzikise mavhota anosvika 5 miliyoni pana president nemusangano muna 2023. Zvinhu zvinofadza, tinoti kuna vachinamasa basa ngarifambe mberi semusangano. Isu tichavapa rutsigiro serutsigiro rwataingovapa zvakare kuna vamatema danda vachiri political commissar.
Vanopikisa vari kupomera nhengo dzebato renyu muhurumende nemumakanzuru mukuti ndo dzakupa kuti vanhu vapwanyirwe zvinhu mumadhorobha umu vanotengesa mumugwagwa, munoti kudii nemashoko aya ari kubva kuMDC Alliance?
Kana vachinge vakanganisa ngavataure kuti akanganisa. Vanhu vemuZimbabwe vanoregerera stereki, havangatadzi kuregerera vanhu vemDC. Kana vachinge vangobvuma chete kuti takanganisawo apa taita zvisizvo kuvanhu, nokuti vanhu vari mumaguta iwayo anovatorera zvinhu vane mapurisa anotorera zvinhu ndevavo, makanzera avo ndeavo makanzuro avari kutorera vanhu zvinhu zvavo zvokutengesa nemumisika. Saka zvino ivo kana vaita decision idzodzo voya vonyepera kuvanhu futi vanovavhotera ivavo kuti ha mapurisa aya ari kukutorera yekanzuro ndeyeZANU PF ndo iri kutuma vanhu kuti vakutorere, vanhu vangabva vazonyanya kuita madutu here saizvozvo?
Asi kagurukota rezvematunhu rinoona nezvekufambiswa kwemabasa mumakanzuro umu ndiva July Moyo vanova zvakare nhengo yeZANU PF.
VaJulai Moyo vanopinda papi apa, vanhu havasi madutu. Ngavangokumbira riregerero muvagari vemamutare, ngavangokumbira riregerero muvagari vemuHarare nemumatunhu akatipoteredza. Avanotungamirira semakanzuro kuti danho ravari kuita harina kunaka.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Shwachayo.
Zviro zvinorwadza, zviro zvinobata pamwoyo. Sezvamunoziva kuti nyika ino vanhu vazhinji vakabuda pamabasa, vakapererwa nemabasa, mabasa hakuna, even vapedza chikoro. Basa riripo kuita hwindi, basa riripo kuita informal sector, vanobata-bata vachitengesa zvakasiyana-siyana, vanotengesa furniture, vanotengesa miriwo. Ndo mabasa arimo, nekuti maindustry akaputswa, mabasa akaputswa neZANU PF. Saka izvi zvitiri kuona avezanu vakuteererazve paya pane vanhu pavari kubata-batawo kuti vararamise mhuri, pavari kutsvagawo chouviri kuti vararame panguva ino yeCovid nemalockdown akawandisa kadai.
Dano ratorwa iri rinorevei semaonerenyu.
Tiri kuona utsinye unotyisa urikuitirwa kuvanhu varombo, utsinye hunovhundutsa hunoitwa kuvanhu vanenge vasiri vezanu PF. Izvi zvinhu zvinofanira kunge zvisikaitiki zvakadaro.
Kose imuchidaro nekuti ka hurumende iri kuti iri kuda kuchenesa maguta uye haingaregedze vanhu vachita madiro ajojina.
Hurumende inofanira kunge ichisimudzira vanhu. Hurumende inofanira kunge ine maprogram anoita kuti vanhu iye paanonga achishandira vange pachisimuka zvinhu zvinge zvichamba zvakanaka. Asi tinotora hurumende ichironga mapolicies, ichitoronga maprogram asiri pamutemo ekuda kuputsira vanhu dzimba, ekuda kuputsira vanhu pavanoshandira, ekuda kuti vanhu zvinhu zvavo zvisafamba zvakanaka.
Chingava chikonzero chei chaizvo chiri kupa kuti zviitwe?
Izvi zvinoru kunyanya kukonzereswa nenyaya kuti hurumende iripo yezanu PF ihurumende isina programu yevanhu. Ihurumende inongoti chamukira makumbo ndochaya kuita, nekuti havana muono wezviri mberi, havana muono wekugadzira zvinhu munyika yenyu Zimbabwe. Isu totarisira kuti vanhu vanoshanda nemaoko, vanoshanda vakazvimirira, vanozviitira zvinhu zvavo, vanofanira kusimudzirwa, kupuhwa mari dzekusimudzira mabasa avanenge vachiita ipapo, kuitiswa maprogramu, matraining zvakawanda. Ndozvofanira kunge zvakutarisa hurumende, bhozi vana vakawanda muno muZimbabwe vari kuinformal sector.
Asi kavamwe vanoti makanzuro akawanda ari mumaguta aya ari pasi pebato renyu.
Chiri kuitika vaZulu inyaya yekuti interference, hurumende yezanu PF haidi kuti ma local authorities ari kutungamirirwa neMDC Alliance aite basa. Kubva pazuva rekutanga vakatotanga kutoti ma local authorities haafani kuperforma. Vakatanga kuisa zvimutemo zvekuti hapana kana chinokwanisa kuitika kuma local authorities, hapana chinokwanisa kuitwa nema councillors. Zvese zvinhu zvinoda kutoti vapindire, vatodai vaite zvakawanda. Izvezvo unozvo kuti zvitaurwa zvimutsamba muna vazvidzai kuti kune vanonzwa muguti, kune vanonzi vani vari maprovincial chakadi, ndo vanenge vachitoita basa rinofanira kuitwa nevashandi vekanzuro.
Chii chingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Isu tatinotarisira nechekuti panofanira kunge pane mushandira pamwe, nekuti MDC Alliance ndo inotungamirira matunhu, hurumende dzematunhu. Ivo vezanu vanenge vari kumusoro uko vanenge vari. Kunofanira kana vari vanhu vanoda kuti nyika ifambe mberi, haisi nyaya yekurwisana, inyaya yekuti vabatira pamwe.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Fachayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nguva yenyu vachereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Uyuva kuti iko zvino 2023 hatiregisti kufuta kusvika government maoppositions ayo amboindawo nesu paground just because nowadays election harisi kushanda muZimbabwe. Opposition yakahwina rini bharini tsvangira yachihwinwa but haana kubva hanzi atoma. Saiko zvino hatichadi kuramba chinyengererwa achinzi yeye register to vote, kuvhota kuita sei. Hatichadi kuvhota nekuti hazvishandi. Vhoti hachashandi muZimbabwe. Zimbabwe haichadi kugadzirwa nevhoti. Yakuda mass demo. Hatichadi zvokuti hanzi yeye ande kumuvhota, ande kumuvhota, tovhota kusvika rini tichivhotera mahara.
Makadiko vokustudio tini mbuya mberi. Ndinokumbira kuti mwarimi onaiwo vana vangu mukwekwe umo. Ndoda kuti mutengete vana vangu mwari wee, hakuna mumwe wandinokumbira. Ndinongokumbira kwamurivo vana vangu vaviri Doreni naviri mai vana vavo nevana vavo. Jehovha vanzvengeseiwo padutu iro riri. Jehovha vanzvengesei mwari wee. Handina vamwe vana vakauya kwamuri, ndasara navaviri vavo. Saka mwari waIsraeri, mwari waJakobho naIsraeri, ndibetsereiwo pavanava. Ndibatsireiwo, muvayambutse gungwa dzvuku iro. Mwari hakuna chimwe zvandotaura. Amen.
Masera sei pano pastudio 7. Ini ndombotaurawo nhau yekurejesta kuvhota. Isu tiri kunze kwenyika yeZimbabwe isu. Deze ngatine tindovhorejesa kuvhota. Tindovhorejesa kuvhota. Tisazorega kuti zano inobirira, zano inobirira. Vanotaura zvese vachiti zano inobirira. kuvhitarisa munhu wayo hana ku hana kana kuvhota hana kana kuregister kuvhota saka tese tinotera pa studio 7 pana pa handi tindoregister kuvhota kuasvika 2023 tondovhota tese tione kuti zvatoti zano inobirira ichazobirira zveshuwa here ndo nhau yangu yandauya nayo pano pa studio 7 asi kwete kugara chingovhopa kuti zano inobirira zano inobira handi tindovhota tese tinyorese kuvhota tovhotera watinoda sarudzo dzifambe zvakanaka saka ngatisei kuti zano inobirira ngatindovhota tese tivhotere watoda totoona kuti vachabirira sei
makadiko makadiko pa studio 7 eya mani ndinobade kutenda maningi va Joe Biden ndi president wakabanaka ukaona president unobakurudzire kuti vachena nevatema okurudzire kuvaidzanisa masimba ndokunaka kwehurumende zvekana muchiti hurumende kunaka kwezviro munode kwakadini imi hino mani ndaitomukumbirawo kuti dai zvaibvira manjeka Zimbabwe inari iyoyo manu unenge waitawo hake mwoyo wakati rebei ubari nerudo rwake rwekutiwo unofira kuropafadzwa ndimwari ma ndaikumbirawo mundijekewo mumbonipawo mari ndiuyewo kuamerica dai ini zvinenge zviro zvinganaka mani zita handinoitwa Shepherd Marumana ndatenda hangu
Mpoma Blessing, Mpoma Jonga, makati kuAmerica uko haisi 39 zvedu tiri kuno kuSouth Africa ari kutaura neBen Christian sabhuku eugokwe uko kumambani zvinhu zvandiuda kuzama kutaura apa ndikutaura nekukwira kwezvinhu zviri kunzi zvinogona kushayikwa mumastoro kuZimbabwe chinhu chiripo ndechekuti mvura vhongoti ndiyoteerani esapo iyayi yandipo pakavhingika zvinhu zvese paesapo mvura vhongoti ndiyoteerani vanhu vakawanda vakajaira kuzvikwizira zvinhu mustoro players control yanga iriko isu tichikura tini ndaisenza nobros bakery kuHarare nguva iyoyo players control storo yega yega yanga ine mutemo wekuti ukakwiza chinhu iyo nekuda kwako unosungwa asi zvinhu vanhu vajaira kuti kana munhu achitenga zvinhu zvake anokwiza nemadiro ake anoda saka nyaya iyoyo kuti hurumende ikontrore ipapo hapakaipa zvinotoda vanhu vanohwisisa vakazviona sesu isu takazviona pasina Smith press controller yanga iripo pakazouya esap ndipo pakakanganisika zvinhu zvese zvekutoti vanhu vakakura manje havasi kuzviziva zvaiitika kare so nyika isina press controller hainonesa nemutemo uyu watinoona kuti vanhu vakazara nemasaga nemasaga emari wakauya sei mutemo uyuuyu kuti munhu anofamba nemari akaisa mubhegi akazara kubhengi kusina mari zvinoitirwei zvinhu izvozvo ndo zvakauraya nyika izvozvo isu takakura kare isu tiri kuzviziva kuti zvinhu kudhara zvanga zvakamira zvakati zvakati asi zvino zviripo zvino kuti munyatsovakondirora vanhu ava vakazouya ava zvino zvinonesa press control yakagara iriko ndo inokonzera kuti nyika iite right kwete kuti kuno kuindabva kusouth africa nezvinhu zvangu ndazvitenga ndakunoturika mushop bangu ndoisa mutengo wangu handinoda kudhara zvanga zvisiko izvozvo maplayers control vakataza pakutanga paesap ndo pakatadzika zvinhu zvese izvozvizvi kuti zvinhu izvi vazvijaire zvinotonesa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi majaji matanhatu edare rehigh court nhasi anotarisirwa kutoreswa mhiko dzekuita basa ravo mudare repamusoro resupreme court mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vanotarisirwa kuparura bulawayo arts festival muguta iri sangano rezimbabwe banks and allied workers union riri kutenderera nenyika yose richisangana nenhengo kuti vatsvake nzira dzekutevera mukugadzirisa zvichemo zvavo zvemihoro Tashika kumagumo echurongwa chedu chanasi. Ivai nesu zakare maniru anasi apo tichukupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande, ndini muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.